Sangano Zimbabwe National Association for Mental Health kana kuti ZIMNAM, Dr. Ignatius Murambidzi vanoti kushaikwa kwemagetsi kuri kupa kuti vamwe vanhu vashaye zororo mupfungwa zvinozogona kupa kuti mune ramangwana vanhu vabatwe nezvirwere zvakaita sezveshuga kana kuti high blood pressure.
Zviri kuitika iko zvino izvi kushaikwa kwemagetsi kunozova nezvi maresults akanyanyisa pamberi apo nawa iko zvino vanhu vasikuona nguva yekuzorora anoseenza masikati oseenza usiku muviri hausikuwana nguva yekuzorora pfungwa hadzisikuwana nguva yekuzorora.
Kusarara kunogonawo kukonzera kuti vanhu varware nemoyo kana kuoma mutezo. Zviratidzo zvacho zvinosanganisira kuita ngonono, kurara uchityaira motikari, kukanganwa kutemwa musoro pakumuka nezvimwe. Vatiwo kusamira zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi kuri kupa kuti vanhu vagare vasina zororo sezvo vachingoramba vachifamba-famba kuti vawane chekubata.
Pressure tiri kuona from the economy iyoyo on its own iri kukonzeresa again kuti wazhinji washaiwe nguva yekuzorora because we are up and about running kuti zvinhu zvibatane, right?
Vamurambidzi vatiwo zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka kune vana vechikoro avo vavekomerwa nezvinhu.
Sasa vana vechikoro iko zvino izvi havasi kuwana nguva yekuita mastudies avo uchireva kuti ramangwana ravo zvakare harina kunge rakamira zvakanaka. Izvozvo zvinoitawo kuti mune ramangwana racho waakuita zvirwere zvepfungwa zvakawanda.
Vamwe vavati vari kushaya zororo madzimai anenge achida kugadzirira mhuri zvekudya.
Tikatarisa nyaya yekusawata iyoyi inonyanya kubata madzimai kunyanya because achada kutamuka achibika achiita sei and all the pressure in terms of my household inonyanya kubata women.
Mumwewo nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti vanhu vanoshaya zororo nenyaya yekushanda zvakapfurikidza vanoguma vaita zvirwere zvepfungwa nokuti vanenge vashunguridzikana kwenguva yakareba.
Munhu osera ari pabasa masikati asi hapana basa ranoita manheru, oramba ari pabasa achitry kuti ashandewo nekuti ndopanenge pane magetsi. Zvinokonzeresawo kuti aitewo iwayo masleeping disorders, atadze kurara zvakanaka. Zvizokonzeresa zvakare kuti in the long term, kufamba kwenguva, anowasa kuguma aita yatinoti depression or atoti major depressive disorders, kuti ane kushungurudzikana kuzhinji.
Dr. Chiripanyanga vanoti kushaya nguva yekunatsodzorodza muviri kune njodzi pabasa zvikuru kune vaya vanoshandisa mishina yemagetsi.
Seveutano tinoti munhu anofanira kurara at least 8 hours a day. Ndodza tinokurudzira kuti munhu arare kuti akwanise kunyatso kuzorora, akwanise kumuka achishanda aine simba. Ukararama hours mashoma kudarika iwayo zvinokuaffectawo mukushanda kwako, muconcentration span yako nemukuita kwako mukurarama kwaunenge uchiita. Zvese zvinodzikira nokuda kwenyaya yekushaya hope.
Vamurambidzi vanoti dambudziko rezvirwere zvepfungwa riri kuratidza kuti rakomba muZimbabwe sezvo nzvimbo dzinochengeterwa vanhu vanenge varwara nepfungwa kuruwa Glenview nekuBeaches dziri pasi pesangano ravo dzazara varwere. Vamurambidzi vanotiwo zvipatara zvehurumende zvinorapa varwere vepfungwa zvinoti Ngoma Huru yekuMasvingo neInguteni kuBulawayo zvakazarawo nevarwere zvichinyanya kukonzerwa nevechidiki vari kunwa nekuputa zvinodhaka. Gurukota rezveutano Dr. Obedaya Moyo vanoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vanorwara nepfungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Dzamira.